vachipindura mubvunzo kubva kuvatori venhau pamusoro penyaya dziri kubuda mumapepanhau dzekuti komiti iyi iri kushungurudza vagono pamusoro penyaya yekupiwa kwakaitwa zvinhu zvekurimisa pasi pechirongwa chefarm mechanization nerbz vamwe vevati wese anenge akokwa anofanira kushanda nekomiti iyi vachiti komiti iyi inenge ichiita basa reparamende.
If they still want to pursue further and ask questions to Dr. Gono, it is within their legitimate right as a committee to do so. But it must be reasonable, because you don't just call somebody to appear before the committee just for the sake of doing it. And I will not support any committee that goes beyond its mandate and go personal on issues of parliament.
Kunyange hazvo vagono vakatombomira pamberi pekomiti iyi vakavimbisa kuipa mazita evanhu vakapiwa matarakita nezvimwe mwedzi miri yapfuura. Komiti iyi inoti ichine humwe umbowo hwairi kuda kubva kuna vagono panyaya iyoyi. Asi munyori weparamende vaAustin Zvoma vaudza musangano wekuongorora mashandiro emakomiti eparamende wange wakarongwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti mamakomiti ari kupedza nguva achiita basa risiri ravo. Vapa semuenzaniso komiti yezveparamende panyaya yevagono vachiti komiti haina kodzero yekuongorora vagono. Panyaya yefarm mechanization vachiti komiti ine kodzero yekuongorora nyaya iyi. Ikomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee.
So what do we see? We see agriculture committee yapindawo futi nethe same thing. Iri kuti the same thing zvakaitika several years ago. But there has been no audit that has been conducted. Vahunge kana vakapiwa disk haro and plow in the track. What are the parameters? Kapesa anenge aine 10 hectares. You can't give him a tractor for 10 hectares. Anokupa mombe remote. So what are the parameters?
Asi vazvuma vatiwo zvakakosha kuti makomiti eparamende aite basa ravo nemazvo kwete kupindira basa remamwe mapazi ehurumende. Asi vapesairo hanya avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paWestminster University kuLondon vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pakubvunzurudzwa zvakare kuri kuda kuitwa vagono vachiti vanhu vanoti zvakaipa ndevaya vaipiwa matarakita pasi pechirongwa ichi.
Pamwe kureki weparamende vakatobhenefita munyaya iyeyi. Pamwe vakatopuwa tarakita ivanga vasingafaniri kupuwa, kana kuti pamwe vakatopuwa matarakita 10 vachifanira kupuwa 1. Saka kana vasina chavanovanza, kureki weparamende anofanira kusiyana nenyaya iyi oita basa rokufacilitata kuti komiti yeparamende iite basa rayo zvakanaka. Komiti yeparamende inofanira kuregedzwa yaita basa rayo zvoonekwa, nekuti tinoziva kuti munguva yekugoyiwa kwematarakita nembeu nezvimwe zvekurimisa zvinhu izvi zvaipuwa vakuru vakuru vari muhurumende, vakuru vakuru vari muchiuto, vakuru vakuru vamuri mumapurisa.
Kunyange hazvo vagono vakaudza komiti kuti chirongwa chekupa vanhu matarakita nezvimwe zvekurimisa chainge chaitwa pasina tsvete. Umbowo huripo hunoratidza kuti vane chekuita nebato rezanupf ndivo vakabatsirikana pachirongwa ichi. Vamwe vashandi vaive pachirongwa ichi asi vakasiya basa kurbz vanoti vaipiwa mazita ekupa vanhu zvinhu kubva kuzanupf uye vamwe vaipiwa zvinhu vasingazvidi. Zvimwe zvezvinhu izvi zvakatotengeswa. Sachigaro wekomiti yezvekurima vamoses Jiri vaudza Studio 7 kuti vanoda kuona kuti vanhu vakapiwa zvinhu izvi vaikodzera here nezvimwe zvakadaro. Vagono vakamboramba kuburitsa mazita evanhu vakawana zvinhu pasi pechirongwa ichi vakazobvuma kuburitsa mazita aya mushure mokunge vaudzwa kuti vaigona kutongwa nenyaya yekuzvidza dare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.